Maonero anotokera ndeyekuti kubatsira vakuru vekuti vaIsrael ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neyekuUkraine kuti ichisvika kumapeto.
Munoona sekuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo iri kuUkraine nehondo pakati peIsrael neHamas, sei muchidaro?
Ndokudaro nokuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior, kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no, hatichavi nehanga yekuda kungoramba tichingorwa chete, nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzaakunetsa kubuda.
Ko sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare resenate vabvumirane pabhiri iri, chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo sezvo zvaakuitika muno muamerica ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine ana Israel, asi vanenge vakutarisa chii population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekutsawirira.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi ranangavo kuHouse of Representatives, munoona richinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure, asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bhiri racho dead on arrival kuti havasitombo reconsider kana one day, asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuUkraine tofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya, asi ikabudira bhiri tinoziva kuti aiwa tofunga vaBiden vanenge vakutodzokera for a second term.